Zvino zvinogona kumisa moyo yevakawanda uye zvisingatarisirwe kuitwa kuchengeta kana kutaura nezvekuchengeta nhunzi nemazai emakonya dzinozvara. Asi nguva zhinji izvo ndizvo zvinoitwa namuzvare Miriam Svanda nedzimwe nhengo dzechikwata chavo checombined group icho chiri kumaruwa enyaje kana kuti Ward 30 kugokwe South. Muzvare Svanda nevamwe vavo vapfumbamwe ndevamwe vevagari vekumaruwa egokwe South negokwe North avo vakadzidziswa nzira dzakasiyana siyana dzekuvandudza marimiro avo muchirongwa cheExtension and Training for Rural Agriculture kana kuti Extra icho chiri pasi peLivelihoods and Food Security Program inoitwa munyika nemasangano anosanganisira Felt Hunger UFE kana kuti WHH neWorld Vision. Pamusoro pezvimwe zvidzidzo, muzvare Svanda vanoti iwo nevamwe vavo vakadzidziswa kuchengeta makonye anozvarwa nenhunzi inonzi Black Soldier Fly ayo vanozoshandisa mukuvandudza chikafu chehuku.
Vakati vachitidzidzisa, torai zvinhu zvinoora zvakaita semaya kitchen waste, koke masadza, zvimwe zvese nyama dzakaora tichikanda mukati. Saka after 4 to 5 days ndopanotanga kuoneka mazaya acho. After 14 days mazaya aya anenge achochonyeka. Achochonyeka mazaya aya anotanga kuita zvimakonye zvachona. Achiita zvimakonye zvachochoro magreen bomba nedzimwe nhunzi dzinouya dzichidya mukati dzichisiya mazaya adzo. Asi mazaya adzo anofa. Aya Black Soldier Fly. Asi.
Mzvare Svanda vanoti pakutanga zvekuchengeta makonye izvi zvaive zvakaoma zvekuti vamwe vavo vakakurumidza kuora moyo.
Taitiso tikavhura chipondi musi watinenge tauya kuzokohwa. So musha wese waisara uchinhuwa. Saka tatoti kana tichikohwa paya tatopfeka magloves kuti tisabate zvinhu zvacho zvinenge zvichidi zvichisemesa. Vamwe vakatodzokera shure nekuda kwokuti vakati ivo hamamboswanisi nokuti zvinhu izvi zvinonhuwa. Isu chapa kuti tirambe takashinga ndichekuona kuti izvezvi zvihuku dzedu tiri kukwana chikafu chakakwana. Dzakatosiyana nedzevaya vari kuti ivo havakwanisi kuzviita.
Amai Benhilda Ngomo vanoshanda semurimisi pasi pesangano reFelt Hunger UFE mugokwe South. Amai Ngomo vanotsinhirawo kuti pakutanga kupfuya gonye reBlack Soldier Fly chinhu chaive chakaoma nekuda kwekusemesa kwaiita basa iri. Asi vanoti nekuda kwechido chavaiona muvarimi vakaramba vachishanda navo vachibatsirana kuita tsvakurudzo yekuwana nzira dzekupfuya makonye aya zvisinganhuwe kana kusemesa.
Toda kunatsoti tirambe tichitsvakurudza kunatsoda kuona kuti irori gonye iri rinonatsoita zvakanaka pasadzi dzakaita sei. Asi zvatawana pari zvino tichishandisa hupfu, tichishandisa makanda enyimo, tichishandisa nyemba dzaora, tichishandisa matoto ehuku netumvura tushoma nekuti paite kaunyoro, gonye redu tirikuona richitira zvakanaka uye tirikutogowa gonye rakawanda.
Imwe nhengo yecombined group amai Senzeni Govere avo vane makore 35 vanoti vaiwanzopfuya huku dzemabroiler asi izvi zvakange zvave kuvadhurira nekuda kwekudhura kwechikafu chinodehwa pakuchengeta huku idzi. Amai Govere vanoti vakaona zviine njere kuti vapinde muchirongwa chekupfuya makonye ichi.
Chikafu chaitidhurira nokuti chikafu chinogadzirwa nesoya beans dzinova dzine proteins inenge ichidiwa pahuku dzedu kuti dzinyatsokora zvakanaka. Asi isu patakangowawo kuti gonye redu iri rinokwanisawo kuitawo maproteins akafanana neari kusoya beans. Takabva tangoona kuti zvedu zvatiitira nokuti sechinhu chisinganetsi kudi kuchengeta. Takabva tati zvanaka. Saka isu takukwanisa kuti tichengeta huku dzedu zvakanaka nokuti tokwanisa kukohwa mugomo wakazarawa makonye pazuva.
Amai Govere avo vane vana vashanu vanoti dzidziso yavakawana yekugadzira chikafu chehuku pachavo vega uye kudzidza dzimwe nzira dzinovandudza kuchengetwa kwezvipfuyo pamwe nekurima zvabatsira zvikuru kusimudzira upenyu hwavo.
Mukatarisa ndakavaka musha wangu uyu wakanaka chaizvo. Ndakauvaka gore rakapera museri kutanga kuuchinja. Ufunga mukatarisa pane dzimwe dzimba dzakare asi nekuda kwekuti ndinokwanisa kurima kuita gonye irori ndakakwanisa kuti ndiwetsvake mari yekuti ndikwanise kuvaka musha wangu uchinji uyezve ndirikwanisawo kuindisawo vana vangu kuchikoro zvakanaka ndichibetseranawo nababa. Baba vanenge vari kumunda kunyanya ndiko vanenge vakabhesa vari ini ndee ndakabhesawo ndiri pagonye rangu irori tichibetserana tichisangana pakati.
Vanotungamira chirongwa chezvekudzidzisa varimi musangano reFelt Hunger UFE kumaruwa egokwe vaRonald Dirivavi vanoti sangano ravo rinoshanda navana Chipanga Mazano vepachinoi University of Technology vane hunyanzvi munyaya dzekupfuya uye kugadzirwa kwechikafu chezvipfuyo zvakasiyana siyana. Vatiri vayo vanoti chirongwa chekuti varimi vakwanise kugadzira chikafu chezvipfuyo zvavo pachavo vega chakakosha zvikuru kunyanya munzvimbo dzisinganyanyonaya mvura yakawanda segokwe.
Pane nguva yekuti mombe dzinembudzi nehuku dzinenge dzakushaya chikafu, asi murimi akukwanisa kuzviitira chikafu chake achivandudzwa kurarama kwake muzvipfuyo. Izvi takaona zvibatsira zvikuru kuvarimi. Pane mapoka akutokwanisa kunge achitengeserawo vamwe vakava tenderedza zvikafu zvezvipfuyo zvakasiyana siyana. Vamwewo vanouyawo neatingati suma raw materials kana zvinodiwa pakugadzira chikafu chacho, vachibhadharwa kamari vogairwa zvikafu zvacho vodzidziswa kuti zvinomitswa sei.
Kunze kwekudzidziswa nezvekurima, vagari vanodzidziswa nezvekuchengeta mari vari mumapoka emibatanidzwa yakasiyana siyana ayo anozoumba mibatanidzwa mikuru yesavings and credit cooperatives. Uyewo vanodzidziswa nezvekukosha kwakaita kuenzaniswa kwemikana mumhuri pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vatiri vayo vanoti chirongwa ichi chabatsira zvikuru mukuvandudza upenyu hweveruzhinji vari mumachiri.
Hapana vana baba vanga vati kana vawana mari yavawana pakurima yashandwa nemhuri yese yobuda yose yoenda kuna mining kana kuti poita mukadzi wechatu kana wechiwepiri. Tinoona zvichiderera chikuru munzvimbo dziri kushandwa nevarimi muextra project. Zvichemo zvemaschool fees hatichazvinzwi kwavari. Zvimwe zvezvimwe zvatiri kutarisa isusu sekundidio yavaita nyaya dzekuti mwaka unosvika vasina mbeu mumba dzavashomo goo chairo chairo rinenge riri kuvandudzika kumhuri idzodzo.
Chirongwa cheextended training for rural agriculture mudunhu remidlands chiri kushanda nemhuri dzinosvika zviuru makumi masere kugokwe north negokwe south uye kukwekwe neshurugwi. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi pesangano refood and agriculture organization nerubatsiro runobva kuhurumende yebritain. Ndakamirira studio 7 panyaje primary school kugokwe south ndini kudzana emisengi.